sekuzvako unoita mavelasi musangano wedu watinoita gore negore watinotisanganai taisiuita muna Oktoba gore rega rega asi pari zvino tiri kuita muna June zvabva muchichemo chakabva kuvai vatinoti vatengi veZimbabwe vatinoti muchirungu mabuyers who come to buy our product ndo vakachema kuti no zvamuri kuita sangano yenyu muna Oktoba tenge tatovhara kudhara kushambadzira kwedu kwevanhu vanenge vachizoshanyira nyika gore rinoteera saka imimi muri kungoita sangana yenyu asi mukaona makatalogu zvedu munenge musimo gore rinoteera saka toda kuti timuite kuti tivatano kuisa makatalogu zvedu ndosaka takachinja sangana yedu kubva muna Oktoba kuunza muna June
mungati imi makakwanisa kukwezva vatengi vakawanda sei
sangana haisi yevashanyi ndeyevatengi vatengi vanenge vachisangana nevatengesi vanhu vanotengesa Zimbabwe maproducts eZimbabwe vachiexhibita vaye ndo vanenge vachisangana nevatengi vedu vatengi vedu vari mapandiko maviri pane vaye vanonzi vanoti vatikati hosted buyers vatengi vatinokurudzira kuti vauye isusu vezta toona kuti kugara kwavo kwese muno munyika takutora isusu ivavo vangangosvika 110 then kune vamwe vatengi vaye vanongouya nokuti vakuziva kuti sangana iriko vachiuya kuzotenga destination yedu 50 something saka takasanganisira vatengi vedu nevaye vemapepanhau semi vari kudarika mazana maviri 200
tinoonazve munguva yapfuura veruzhinji vanga vari kuchema-chema kuti aiwa makambani akaita senyu anofanirawo zvekukwezva vanhu vari munyika muri kuwanikwa here pamuchaita musangano mukuru uyu muchidedzawo vamwe vari munyika kuti vawanikwe vachishanyira dzimwe nzvimbo dziri imomo muzimbabwe
hunde ndizvozvo chaizvo hatsing mabvunzo zvakanaka nokuti sangana yedu yegore rino tiri kuita kuti mazuva maviri ekutanga musi wechina nemusi wechishanu ndo panenge pachisangana vatengi vabva kune dzimwe nyika dzekunze nevatengesi vemuno musi wemugovera panenge paine vanhu vanenge vachitengesa Zimbabwe kumazimbabwens yato domestic tourism ndo patenge tichiedza kuti tikurudzire vanhu vezimbabwe kuti vashanyire vazivewo nyika yavo tikufunga kuti zvinhu zvatatanga gore rino tikufunga kuti zvinhu zvicharamba zvichiitwa muzvikamu zvinoteera zvesanganai ticharamba tichidaro kuti gore negore musi wekupedzisira ndiwokukurudzira vashanyi vezimbabwe kuti vashanyirewo nyika yavo